manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro zvita 24 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndarwadziwa zvikuru kuti ndasangana nevazhinji vagari nevafambi vari kuenda kumahoridhe asi vashoma vari kufamba nekuti hakuna mafuta, hakuna mabhazi, hakuna zvifambiso uye mari hakuna. Mitengo yemabhazi yakakwira kanomwe kagumi.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanga vari pamusika wemabhazi kumbare nhasi vachisangana nevanhu. Vanachiremba vari pakuramwa mabasa vopiwa matsamba ekuvamisa basa neHealth Services Board. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira vanhu kuti vabatane pazuva reKrisimusi kunyange hazvo upfumi hwenyika usina kumira zvakanaka. Vanhu vakawanda munyika voita gadziriro yezuva reKrisimusi mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende kuburikidza neboka reHealth Services Board yambomisa mabasa vanachiremba vanodarika mazana mashanu vari pakuramwa mabasa zvichitevera mutongo wakaturwa nedare reLabor Court nemugovera. Mutongo uyu waipa boka iri masimba ekutora matano kune vanachiremba ava kana vasina kudzoka pamabasa mukati memaava gumi nemawiri. Mutauriri wesangano ravanachiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Prince Butau, vanoti vashamiswa kwazvo nedanho rehurumende iri vachiti rinodzosera shure zvakanyanya nhaurirano dzavanga vachiita. Vanachiremba vakatanga kurangwa mabasa musi wa1 zvita vachida kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe. Hurumende yakazodoma mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga kuti vatungamire nhaurirano pakati pehurumende navanachiremba ava, asi zvinonzi kusvika pari zvino vachivenga vasati vasangana nevashandi ava. Studio 7 aina kunzwisikwanisa kunzwa divi reHealth Services Board pamusoro penyaya iyi. Tabata Dr. Butau kuti tinzwe zvizhinji.
Vanova employer vedu HSB Health Services vasastenda vanachiremba vanodarika 500 izvezve ndopati miri sofa.
Zvikonzero zvaita kuti mumiswe mabasa ndezvei?
Chikonzero chavari kutaura zvinoenderana nedisposal order yatakapiwa kucourt yekuti tive tinodzokera kubasa within 12 hours. Asi vanachiremba nyika yese yemuZimbabwe after tataurirana nanachiremba maererano nezvakabuda mudare reLabor Court, vanachiremba vakati hatikwanisi kunge tichidzokera kubasa zvitemo zvedu zvisati zvagadziriswa. So vanachiremba vese vakawirirana kuti hatichikwanisa kudzokera kubasa zvitemo zvedu zvisati zvagadziriswa.
Saka imi matambira sei kususpendwa uku?
Isusu zvinotishungurudza sanachiremba kuti tanga tichifunga kuti tave pane rimwe gwaro zvichienderana nekutaurirana kwedu nevatinoshandira kuti taka tichifunga kuti taakufamba taakuenderera mberi taakuachieva something, but iko zvino taona kuti taadzokera shure I think atinoti about 2 step or 10 step backwards in terms of manegotiation edu mukutaurirana uku. Saka zvinotishunguruza sana chiremba sezvo tiri tanga tichipushawo kuti tinge tichiwana nguva yekuti titaure naemployer wedu vachinzwawo zvichemo zvedu vachitiudzawo kuti zvichemo zvedu zvakamira sei. Zvatishungurudza sereke.
Pane mashoko ari kubudawo ekuti danho ratorwa neHealth Services Board iri nderekuda kuti vange vachipa mukana kune vana chiremba vatsva vachangopedzawo zvidzidzo kuti vapinde mabasa. Zvakamirawo sei?
Vana chiremba vatsva vachangopedza zvidzidzo kuti vapinde mabasa. Ndingangoti mamembers eduwo futi eZimbabwe Hospital Doctors Association, chiremba wese achangopinda basa kana angopedza chikoro, you qualify to be a member of Zimbabwe Hospital Doctors Association by default. Uyezve kana tiri tiri kumiririra vana chiremba, tiri kumirira even vana chiremba ivavo vachangopedzawo kupinda chi mabasa, because maconditions avachanoshandira mamwe chete nemaconditions atinoshandira. So zvichemo zvedu zvana chiremba ivavo vachangopedza chikoro nesu vagara vari pabasa zvakangofanana. So isu takabatana nana chiremba vachangopedza chikoro, saka tiri pamwe chete sana chiremba.
Asi makambowana here mukana wekugara pasi nemutevedzeri wemutungamiri iwo vachiwenga?
Kugara pasi nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vachiwenga hatina kumbobvira kunge tataura navo. Asi chatinoziva ndechekuti takatumira mashoko edu through deputy minister vehealth and education. Ndo zvatanga takaita izvozvo.
Vanga vari mutauriri wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Prince Butau, vari parunare nestudio 7. Zvichakadaro, vanhu vakawanda vanonzi vave kubuda muchipatara chikuru chechinoi vachinorapwa kumakirinika ekanzuru pamwe nekuna vana chiremba vanoshanda vakazvimirira. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varwere vakawanda vanoti havasi kuonekwa nana chiremba muzvipatara zvehurumende kana vachinge vaenda kunorapwa. Mumwe mugari wemuchinhoi vahadlise Zibinya vanoti munin'ina wavo vasinia Zibinya havasati vaonekwa navana chiremba kubva zvavapinda muchipatara svondo rapera.
Newo kana ndauyisa murwere wechipatara bheta aonekwe nadhokuta zvi ndishaye mishonga yacho achindiudza
izvi zvinotsigirwa namai Fortune Masawi vanoti murume wavo haana kuonekwa nana chiremba sekutarisira kwavo.
Haana kuonekwa ndisiyuchichiremba wachona haana kuya nemakeya.
Asi mukuru wana chiremba mumashonaland west uye vari vakafanobata chinzvimbo chemukuru webazi rezveutano mudunhu iri Dr. Gift Masocha vanoti vana chiremba vari kushanda muzvipatara zvose mudunhu iri.
Wongu ukura mwamba basa kuriko, asi kumash west semazivira tiri kuita pari zvino machiremba esaripo aripo pabasa vari kushanda.
Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yechinhoi Dr. William Mayavo vanoti pane kuwanda kwevanhu vari kuuya kuzorapwa kumakirinika ekanzuro svondo rino. Ongororo yaiva nestudio 7 inoratidzawo kuti vana chiremba makumi mashanu vari mudunhu remashonaland west havasi kubuda pachena kuti vari kuramwa mabasa here kana kuti kwete, sezvo vari kuenda kuzvipatara asi vasingashandi. Mukuru weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Elias Muzoremba vanoti hapana chatichanyatsobuda pahurukuro dzavo nehurumende vachiti vakangovimbiswa kuti pane mishonga yakatsvakwa asi haisati yasvika kuzvipatara. Vatiwo nyaya yemamiriro evana chiremba mushure mekukwira kwemitengo yezvinhu haisi kutaurwa nezvayo nehurumende. Munyori musangano raana chiremba iri Dr. Mutabisi Anele Bebe vanotiwo zviri kuitwa nehurumende zvekuvachishidzira hapana zvazvinobatsira uye hazvivavhundutse. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kwave kudarika masvondo matatu. Gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vakaudza vatori venhau kuti vana chiremba vanofanirwa kudzokera kumabasa matambudziko avo vogadziriswa vachishanda. Vamoyo vakaudzawo makurukota ehurumende nguva pfupi yapfuura kuti vana chiremba vazhinji vari pamabasa. Asi ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti vana chiremba vakawanda havasi pamabasa uye vanhu vari kudzoserwa kudzimba vachinzi muzvipatara zvehurumende hamuna vana chiremba. Hurumende yakadoma mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga kuti atungamire nhaurirano pakati pana chiremba nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa nasi vaenda kumbare musika kunozvionera vega makwidzirwa akaitwa mari dzekufambisa nevemabhazi izvo zvinonzi neveruzhinji zvichaita kuti vatadze kuenda kumisha yavo kunoona hama neshamwari pazororo rekisimusi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vataura nestudio 7 pambare musika vati kukwidzwa kwemari dzemabhazi kuchaita kuti vatadze kuenda kunoona hama neshamwari zvikuru sei panguva ino yezororo. Vachamisa vasvikawo pamusika apa vachiona madhururo ave kuita mabhazi vachipinda mumabhazi vachitaura nevanhu. Izvi zvaita kuti paite chipitipiti, vanhu vachimhanyidzana kuti vaone pamwe nekutaura navachamisa, vamwe vakabva vatanga kuimba. Mumwe wevanhu ava ndiamai Winnet Parurai, avo vanoti vatadza kuenda kumusha kwavo kuLutumba pedyo neBright Bridge sezvo vemabhazi vakwidza mari dzavanobhadharisa vafambi.
PaLutumba pataikwira $10 apa nema15 last week, ezvinezvi pakunzi $50. $50 tinoiwana kupi? Hapana kana mapisala ratakawedzerwa. Handichaendeka kumusha kwacho, Christmas yacho ngaigare zvayo, totambira muno Harare.
Vamwewo vakaita savaJeremaya Rimbi vanobva kuChivhu vashanda muno muHarare vanotiwo vatadza kuenda kumusha zvazopedzisira zvaita kuti vazongotumira vabereki vavo zvokudya pazororo rekisimusi.
Ndatozotumira chikafu kumusha because even though even kuenda ikoko kuri kudhura, kuzodzoka kwachona hausikuite because handipani $520 handingapakuri $50. Ndinozienda nemari kuti ndidzoke futi. Saka hazisumbotangira zvinhu zvacho kwato ivo.
Vamwe vatyairi vemabhazi varamba kutaura pamhepo vati chiri kukonzera kuti vakwidze mari dzavanobhadharisa vanhu pakufamba inyaya yekushayikwa kwedhiziri iro ravanoti vari kuritenga pamukoto sezvo risiri kuwanikwa nyore mumagaraji anotengesa mafuta. Vamwe vevanhu ava vazosiyiwa nemabhazi vachiedza kuti vateere vachamisa mukufamba kwavanga vachiita pamusika apa. Vachamisa vaudza vanhu vanodarika zviuru zviviri vanga vavaunganira kuti havasi kufara nekukwira kwemitengo yemabhazi pamwe nekusamira zvakanaka kwehupfumi zvavati zvichaita kuti kisimusi yegore rino ive isina zvainoreva kuvanhu vakawanda, vachiti izvi zviri kukonzerwa nekutadza basa kwehurumende yavaEmerson Mnangagwa.
Ndarwadziwa zvikuru kuti ndasangana nevazhinji vagari nevafambi vari kuenda kumahoridhe, asi vashoma vari kufamba nekuti hakuna mafuta, hakuna mabhazi, hakuna zvifambiso uye mari hakuna. Mitengo yemabhazi yakakwira kanomwe kagumi. Vanhu vaitambira mari kunyanya maticha ma300 hachina zvaachareva nekuti mari iyo haichakwani. Uye bond note rangova zichke remari kana kuti mashizha asina zvaanoreva, tofana kuti vene mari chaiyo. Vanhu havasikwanisa kunoona hama dzavo, vari kuenda kunana Boera, kunana Zvimba, havasi kukwana mufaro. Ndasangana nevazhinji vanditaura kurwadziwa kwavanoitwa, asi ndaona mazera ese, ndaona mandudzi dzakasiyana siyana nevari kuenda kunze kwenyika vari kuzama kushanya vachienda nemabhazi. Vandudza kutambura kwavari kuita nenhamo yavari kusangana nayo zvinorakidza kuti upenyu hwaoma munyika. Maticha munoona kuchema kwavari kuita, madokta kuchema kwavari kuita muzvipatara, hamuna mishonga kuzvitoro, hakuna zvinhu, vana Coca-Cola kana zvimwe zvinodyiwa, mafuta hakuna, kureva kuti dambudziko rasvika pakaoma rakomba.
Vachamisa vavembisawo vanhu ava kuti vachave nekisimusi inodakadza gore rinouya kana vachinge vagadzirisa zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika.
Asi kugadzira dambudziko tataura kuti ngakuve nenhaurirano, nhaurirano kwete dzokuti kuve nehurumende yemubatanidzwa, asi kuti kuve nepfungwa dzemubatanidzwa dzokuona kuti nyika ingagadzirwa sei.
Mumwe wevanhu vanga vachitsvaga chokufambisa kuenda kuzororo rekisimusi vaHendrix Jongwe, avo vati vanobva kuGokwe, vati vafara zvikuru kuti vachamisa vauya kuzoona matambudziko ari kusangana neveruzhinji panguva ino yezororo.
Ndonzwa mwoyo wangu kufara, kufarisisa, handisika just because ndi president wevanhu kwete president wemasoja.
Sangano reZimbabwe Passengers Transport Organization rinoti harisi kufara kuti hurumende yakangoripa dhiziri rinosvika zviuru 26 pazororo rekisimusi pavhiki rose, iro richiti rinoda zviuru 500. Hurumende yava Munangagwa inoti veruzhinji vanofanira kumbotiwirira kwemakore mashomanana ichiedza kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Best time of the year. I don't know if there'll be snow.
could have a cup of cheer.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ibatane pazoro reKrisimusi, kunyange hazvo vatenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi. VaMnangagwa vataura mashoko aya, mashoko avo kunyika kwasara zuva rimwe chete kuti vanhu vapemberere zuva reKrisimusi. Mutungamiri wenyika vatendawo avo vanobatsira vanoshaya panguva ino yeKrisimusi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa.
Mashoko emutungamiri wenyika akakosha zvikuru nokuti ndiwo anobatanidza vanhu. Mutungamiri wenyika kana iye ari kutungamira nedemokrasi sanika zviri kuitwa napurezidendi wedu aripo, zvinoita kuti vana vanhu vese vemuZimbabwe vazive kuti tiri vanhu vamwe chete, tinofanirwa kubatana, tinofanirwa kushandira pamwe chete. Hatifaniri kubvumidza vavengi kuti vapinde pakati pedu kuti ikonomi yedu ifambe zvakanaka, munhu wese agare zvakanaka.
Saka hurumende ine chivimbo chekuti zvinhu zviri kunetsa munyaya dzezveupfumi zvinogadzirika mugore rinotevera?
Aiwa, zvinogadzirika zvikuru, zvinogadzirika zvikuru. Ipapa kwatabva ndiko kure kwatiri kuenda ndo pacho.
Ko imiwo mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe pazoro rino reKrisimusi ndeyekuti kudii?
Inini ndeyekuti vana veZimbabwe zvakakosha sei kuti tive vanhu vamwe chetewo, tide nyika yedu, tizive kuti kana takabatana panoita kubudirira. Kana vanoda kuuya kuzoinvesta munyika medu, vanoda kuuya kuzovaka maindastri munyika medu, vanogona kuuya chete kana isu takabatana, tichifambira pamwe chete, tichidhonzera pamwe chete.
Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvemaindastri vanobizita Mangaliso Ndlovu vaudza Studio 7 kuti hurumende kuburikidza neReserve Bank of Zimbabwe yakwanisa kuwana mari yekupa kambani yeDelta kuti irambe ichigadzira Coca-Cola pazororo rino reKrisimusi. Kambani iyi, iyo inoti yaida mari yekunze inosvika mamiriyoni maviri emadhora, yanga yati yambomira kugadzira zvinwiwa. Vandlovu vaita musangano nhasi nevekambani yeDelta, asi hatina kukwanisa kubata vakuru vekambani iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Zvizvarwa zveZimbabwe izvo zvinogara muBotswana zvisina mvumo zvinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuda kwekushungurudzwa nemapurisa pamwe nevanochengetedza vasungwa pajeri reFrancistown Center for Illegal Immigrants. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 pamuganhu weZimbabwe neBotswana weRamakgobana Border Post, Muzore Pretty Musonza vanoti vachatanga vafunga kaviri kuti vaende kuBotswana kunotsvaka mafuro manyoro.
Hai, gore ra2019 handiona hangu nchizoka. Kunoku hazvakaoma. Kana ndakutsoka hangu nenge ndakutsoka ndine madhezi ndichitora 30 days hangu nchizokera ndishanda. Kana kupera ndipure ndiende kuZimbabwe nekuti hai tinosangana nezvinorwadza kunoku.
Nokuda kwenzara iyo yapfunya chisero muZimbabwe, zvimwe zvizvarwa zvenyika zvinoenda kunopotera kuBotswana neSouth Africa, uko zvinorarama nekungoita chamuka inyama. Rumwe ruzhinji rwevana veZimbabwe muBotswana runorarama nekuita wakitsi negonzo nemapurisa enyika iyi, sezvo zvisiri nyore kuwana mvumo yekugara nekushanda zviri pamutemo. Mutauriri wemapurisa emuBotswana avati pekumutube vatenda kuti vanoomesera vanoshanda muBotswana zvisiri pamutemo sezvinotaurwa nemitemo yenyika yavo, asi varamba nyaya yekuti vanovaonesa ndondo pamuzinda unochengeterwa avo vanenge vakamirira kudzoserwa kumusha weFrancistown Center for Illegal Immigrants. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinobva kumasvingo amai Memory Musenganegavi vaudza Studio 7 kuti vanonyimwa chikafu senzira yekuvafidzisa kuti vakapindirei munyika iyi vasina magwaro.
Kana tavata papa tinototambudzika zvinorwadza, nekuti kana unotopiwa kumbezi 1 une mwana kusina chikafu, kana uri mukati ukangotoda weti kuda kuita weti, havavhuri dhoo, nzara, mvura, kusina kana chinhu mukati apapa, tinonetseka zvisingaiti.
vachitsinira mashoko aamai Musengane Gawi, chimwe chizvarwa cheZimbabwe. Amai Martha Masuku vanoti vakapotsa wafirwa nemwana nokuda kwoutachiwana hwaainge abatira ari muusungwa umo musina kushambidzika.
Kana uchitaura navo kuti ezvino nhinzira ndakutaura mwana ari kurwara, kana mbonyora kuti mwana ari kurwara, vanongokutora kunge munhu usina kukwana. Vanozoti papa vatofunga ivo vanozouya kuzokucheka.
Asi sezvo atayamariwa murutsva asingachache kusvipa mapa, vatendai muchaura yavanoti nzara iri kumusha inokuda kwokushayikwa kumabasa inopa kuti vangozvipira kuti vaende kuBotswana.
Kuti tiregere kuuya hazvingaiti kuti tiregere kuuya, nokuti tikagara futi uko nevana vacho vanenge vachida kuenda kuchikoro vanenge vachida mari dzemafizi. Saka at least tikadzokawo tichikashandawo tichitumirawo mari kumusha zvingatiitira zvakanaka.
Vapfumani tekere nyanzvi munyaya dzezvemutemo uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaudza Studio 7 kuti Botswana haisi kutevedzera urongwa hwakabvumirana nenyika dzepasi rose mukuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu.
Havabata vanhu zvakanaka, vanotiita kunge nhapwa, kunge tisina kwatinobva.
Vatekere vaenderera mberi vachiti zvezvarwa zveZimbabwe zvingakwidza nhunha dzazvo kumasangano akafanana neAmnesty International kana United Nations Human Rights Council.
Ndingadvise vamwe vangu vekumusha maZimbabwenzi kuti dai vakwanisa kuudza mabazi akafana nezveAmnesty, Human Rights Organization and some stuff for that shoko risvike. Mabatiro anoitwa avanhu maprison mustokis especially nemaforeign government.
Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muIndonesia vanoti vanhu vangagosvika mazana matatu nemakumi manomwe ane vatatu vafa zvichitevera tsunami yakarova munyanza yeSunda Strait yakakonzerwa nekutubuka kwakaitika pasi. Mutungamiri wenyika vaJoko Widodo vaenda kunoona kuparadzwa kwakaitika uku. Mubatanidzwa wemasangano evashandi muSudan unoti une urongwa hwekumisa kushanda kwehurumende kuburikidza nekutanga kwekwaunoti kuramwa mabasa kwevashandi vane hunyanzvi kwakakonzerwa nekushayikwa kwezvekudya pamwe nekukwira kwemitengo yemafuta edzimotokari. Hurumende inoti kuratidzira uku kuri kukonzerwa nevanoda kukanganisa kugadzikana kwenyika. Nguva yezororo rekisimusi inguva inoitika tsaona dzemumigwagwa dzakawanda sezvo vanhu vakawanda vanenge vachifamba vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Mutoro wedu wenhau Kiri Mudzamiri akataura nemumwe chiremba achiudza veruzhinji zvekuita munguva dzetsaona dzemumigwagwa ndokuti panyaya inotevera.
Chiremba vanoshanda pazvinoimomo Medical Center Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti kana tsaona yaitika vanhu vanofanirwa kufonera ambulance.
Tinoona tikazhinji vanhu vanondowedzera mainjuries especially ma neck nema spinal injuries anowedzera nenyaya yekutakurwa nevanhu vasina ruzivo rwekutakura vanhu uye zvakare nemota dzisina kukodzera kunge dzitakura vanhu vakuvara. Saka tinoingarija tifonerai maambulance kazhinji within 30 minutes to an hour inenge yasvika and most of the people can be saved.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana ambulance isati yasvika vanhu vanofanirwa kusunga patiyo kagumbo kana ruoko kuitira kuti ropa rakawanda risarasike.
Saka tinoikareja inonzi splinting, munotsvaga kana mapango kana mapranga kana macardbox chaiwo momaisa paside pagumbo rake paroko kuside nekuside mosunga kuti risave wabule risatambe-tambe gumbo iroro kana roko iroro. Zvinobatsira kuminimiza bleeding nekurejisa pain uye zvakare zvinosevha upenyu.
Chiremba ava vanotiwo kana paine vanhu vanenge vafenda mushure metsaona, vanhu ava vanofanirwa kurariswa nedivi rekuruboshwe kuitira kuti munhu akuvara asadzipwa nemarutsi kana neropa rake.
Kana pakaita vanhu vari unconscious munhu afenda asigona kutaura, anacharigona kuita paaccident asimugona kuti ari kufema mupenyu, anorarira kudivi rake re left oisa ruoko rwake pasi pemusoro kunge pillow, ruoko rake rekuleft akatsamira, then gumbo rake rekuleft morisa riri straight, rekuright riri pamusoro perekuleft rakaita kugonya zvishomanana, zvinobatsira kuti kana akarutsa aspirate zvarutsa zvipine mapapu, kana achibleeda ropa rara ripine mapapu.
Dr. Chiripanyanga vanotiwo zvakakosha kuti vatyairi vasanwa doro rakawanisa sezvo zvichikanganisa kufunga nekuona zvakanaka kwemutyairi. Izvo zvinozokonzera tsaona mumigwagwa.
Zvokuti kuona kwako murodhi kuti uone kujaja kuti mota iri kuya neuko iri kufamba nespidi yakadii, iri kure zvakadii, zvinenge zvisingaitike zvakanaka. Nokuda kwokuti alcohol doro raita impair your judgment. Saka because of that it's easy for you kuva involved in accidents.
Kana munhu achinge achinwa doro, Dr. Chiripanyanga vanoti mutyairi haafanirwe kupfuura mapaindi maviri edoro remubhodhoro kuitira kuti asakonzeresa tsaona mumigwagwa.
Doro tinoti munhu pazuva anofarwa kunwa maximum yatinoti 2 units. 2 units is equivalent to about 2 pints dzedoro kana iri bia emaglagai per day. Kana iri wine toti 1 glass of wine per day. Kana ari mastrong stuff, mawhisky, mabrandi toti 1 shot per day. Ende izvi hazvisi cumulative kutoti handina kunwa kubva Monday kusvika Friday, saka nda kuchibatanidza wawo wangu wese ndochiunwa musi wani, kwete. Kana ukasanwa nhasi zvemusi uyo zvapera, zvavharana.
Dr. Chiripanyanga vanoti kutora zvinodhaka kunogonawo kukonzera kuti mutyairi akotsire ozopepuka atopinda munjodzi. Chiremba ava vanoti kune vanhu vane dambudziko rekugara vakadhakwa, izvo vanoti chirwere chinofanirwa kurapa.
Ukaona vanhu vanenge vane alcoholism, wana vachagona kuenda kubasa, vachagona kuriritira mhuri dzavo, vamarombe vakutotora zvinhu vahamba vachinotengesa kuti vamwe doro, kozi upenyu hwake hwese chaakuraramira chete kunwa hwawa. Mukaona munhu asvika papoint iyoyo anenge akunida rubatsiro.
Tsvagurudzo yakaitwa nesangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe inoratidza kuti tsaona zhinji dzinoitika mumigwagwa dzinokonzerwa nevatyairi vanenge vachityora mitemo yemumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Zvinotombonzwa mashoko ezororo rekisimusi negoredzva ari kubva kumutungamiri weMDC vaNelson Chamisa.
Zimbabwe we, makorokoto, makorokoto, hongu zvakaoma, hongu zvinorema. Asi tinofana kutora mukana uno kupanana rudo, kupomerana rudo, kugovana zvatinazvo zvishoma, kugovana zvatinazvo nemufaro mumhuri, zvatinazvo munharaunda, zvatinazvo munyika, zvatinazvo muushamwari hwedu, mumakereke edu, patinosangana nekuwadzana. Makorokoto, makorokoto ekisimusi muna 2018. Nongu mukuoma kwazvo ikoko tinokorokotedzana kutenda Mwari kuti ndivo vatisvitsa pano. Ebeneza Mwari, mabva nesu kure kure, matifambisa gore rakaoma kudai. Tinodaira kuti ndouya takutarisa a happy new year 2019, rive a turning around year yekuti tinenge tichishandura zvinhu, zvinhu zvichishanduka munyika, zvinhu zvichishanduka mumhuri, zvinhu zvichishanduka pamabasa, zvinhu zvichishanduka pamaonero nomuupenyu. Izvi takazvitarisa muna 2019. Makorokoto, Mwari ngavakuitire zvakanaka, muve nemufaro, mufambe zvakanaka mumigwagwa. Tinonamatira kuti pasadeuka ropa, tinonamatira kuti vanhu vasafa, pasaona vanorwara, asi pava nemufaro.
Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhu pazororo rino rekisimusi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vana chiremba vari pakuramwa mabasa vapiwa matsamba ekuvamisa basa neHealth Services Board. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakurudzira vanhu kuti vabatane pazuva rekisimusi kunyange hazvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanga vari kumbare musika nhasi vachisangana neveruzhinji. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka endichiti muve nezoro rekisimusi rakanaka ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Stendikle Mhlanga.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 kuMpalakazi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni sethu lamhlanje, uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwezempila kahle olo Health Service Board solumise umsebenzi wodokotela abakhalala umsebenzi wokwamanje. Lamhlanje iningi livame ukulungiselela usuku lwakusasa lekhwisimusi, kodwa iningi labantu bakobulawayo bathi bakhetha ukulungiselela umnyaka ozayo. Lanxa kunjalo, amakhulu lamakhulu abeZimbabwe abasebenza kwamanye amazwe angamakhelwane, ikakhulu kweleBotswana, bangene ngobuningi besebenzisa umngcele weplumtree kuyona le iviki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwabezempila kahle olo Health Service Board solumise umsebenzi wodokotela abangamakhulu amahlanu 500 asebelamaviki edlula amathathu bekhalale umsebenzi befuna ukuhlawulwa iholo ngedola leMelika hatshi ama-bond notes lama-RTGS. Uhlangothi lolu lulobele odokotela incwadi esithi bame umsebenzi wokwamaviki amabili ngoba bekhalala umsebenzi ngokungekho emthethweni. Lokhu kulandela isinqumo somthethwandaba weLabor Court othi odokotela laba bakhalale umsebenzi ngokungekho emthethweni, njalo iHealth Service Board ilakho ukubaxotsha umsebenzi ukungabaholisi ngesikhathi bekhalala umsebenzi, njalo lokwenza konke ekufisayo. Uhlangothi lolu lubikwa luzama ukuqhatsha odokotela abasanda ukugqiba izifundo. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zohlangothi lolu. Umphathi ntambo wezempila kahle uDokotela Obadiah Moyo kanye lomsekeli kaMongameli uRetired General Constantino Chiwenga ubaphethe abayibo abakhokhela ekukhulumisaneni labo dokotela laba. Omele uDokotela uMnumzana Mthabisi Bebe unobhala jikelele wenhlanganiso yabo dokotela iZimbabwe Hospital Doctors Association utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi akumangalisi okwenziwe iHealth Service Board.
Bato dokotela basuspendelwe ukuthi abakuyanga emsebenzini okwamalanga adlula 14, njalo ngokuthi bakhalala emsebenzini bekhalalela ukuthi imali zabo kazikwani, izibhedlela akula maphilisi, akula mpahla zokugqoka ukuthi bazivikele ukuthi bengabanjwa emkhuhlane.
Singathi lokhu kulandela isinqumo senkantolo yeLabor Court yini?
Ye, lingabona ukuthi thina belokho senza ama-negotiations ethu le Health Services Board, le ministry. So thina bese sicabanga ukuthi ama-negotiations ethu asephela. I-Health Services Board yathi iqalisa ukusidonsela ku-court ngoba besehluleka ukukhangela izikhalazo zethu. So bafuna ukuthi odokotela bebuyele emsebenzini bengazange bekhangele izikhalazo zabo.
Kuyini eliza kwenza kusukisela lamhlanje?
Sesibona ama-lawyers ethu. But odokotela bona sebetshengisele ukuthi ngaze besuspenda abalandaba lakho ngoba ezibhedlela zangkhona akula maphilisi lempahla kumele zisetshenziswe ukuncediswa ama-patients, njalo kababhadalwa. So kuyafanana ukuya esibhedlela lokungayi esibhedlela ngalesi sikhathi. Kumele ukuthi beqale belungise izinto lezi, bengalungisa izinto lezi yikho lapho esingaqasa khona umsebenzi futhi.
Sizokuthiwa sebefuna ukuqhatha amadokotela avele esikolo, akusitshele bathini ngakhonokho?
Lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngenxa yodokotela laba. Okokuqala, abakafundi okukwanileyo ukuthi bencedise abantu, bafuna ukuncediswa ngodokotela laba asabekhalele umsebenzi. So ukuthi beqale ukukhangela abantu abagulane, izigulane bebodwa akuncedi. Abantu abasoze bebanjwe ngendlela abamele bebanjwe ngayo. Njalo odokotela wona laba ingxenye ye-association yethu akusoze kuncede lutho ngoba lawo sebetshengisele ukuthi abangeke besebenze endaweni enzima kanjalo engelamaphilisi okungabhadali okukwanileyo izinto ezinjalo.
Pho-ke lizayenzani baba Pepe?
Thina siyazihlelela ezindlini zethu simelele laba abanamandla ukuthi bengenele bencedise abantu bencedakale izigulane zincedakale ngokufaneleyo njalo ngokugcweleyo. Nxa bengakakwenzi lokhu sizazihlalela ezindlini zethu.
Lizamelela ukuthi uhulumende alibize kumbe lizazama ukuthi lenze umhlangano labo?
Thina sisesazama ngendlela zonke ukuthi senze umhlangano labo kusukela umnyaka lo usuphela nalo ku-August. Ama-responses esiwatholayo vele kancedi. Satshela ukuthi sibuyele emsebenzini. Emsebenzini singabuyela njani khona kungela amaphilisi, kungela mpahla ezisinto esingasincedisi singabanjwa yimkhuhlane.
Lo ngudokotela Mthabisi Bhebhe, unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospitals Doctors Association. Sixoxela eseHarare.
It's almost Christmas, everyone is wishing for everything they've always wanted. In a beautiful, shiny winter wonderland, it's so easy to get tempted. Cinnamon cider sparkling.
Lamhlanje lusuku lapho abantu ababe belungiselela khona ilanga lekhisimusi, kodwa abaningi bakhethe ukulungiselela umnyaka ozayo. Abazali sebethenga amabhuku lama-uniform ngoba okuningi intengo iqansile. Ubathabile Masuku ukhulume labantu ezitaladeni zakobulawayo ngalolu daba.
Usuku lwalamhla lusuku oludume ngamalungiselelo ekhisimusi, abaningi sebelubhekise emaphandleni, kodwa lonyaka abantu bathi akufani leminyakeni bekhetha ukulungiselela ukuvulwa kwezikolo ngomnyaka ozayo. Abanye njalo ngabasoma bethi ikhisimusi ivaliwe okwalonyaka. Unkosikazi Siphiwe Ncube uthi lonyaka akula mali, ngakho ngekhisimusi uyabe esebenza edinga imali yokubhadalela indleko zabantwana zesikolo.
Thina kusasa sisemsebenzini sesidinga imali yamafizi. Sesidinga imali yamafizi, akula mali emabhenki, akula mali. Kungcono sihle sikhangele lokwesikolo ukuthi sithole imali yokuthenga amabhuku lamayunifomu. Okokuthi siye ekhaya kusayenzi ngoba next of next week siyasesibuyele esikolo. So ha, kungcono sibe sisebenza sidinga imali.
Unkosazana Sukoluhle Nyathi uthi sebesesaba ukuthi izikolo ziyathi zivulwa sezikhweze imbadalo.
Sasa iChristmas thina lapha asiwazi ukuthi sizawudlani ngoba intengo zakhona zivele seziphezulu kakhulu, ukudla kusathengeki. Into esesiyenza njengabazali sokuyukuthi khona sidinge into zesikolo ngoba amabhuku lawo sesesaba ukuthi ngoJanuwari azabe sebekhwelile. So sesiqakathekise ukuthi sikhangele okwesikolo phambili singakaze sidle iChristmas, singazumbe sizadle seyidla next year yini asikwazi ngoba hayi lonyaka iChristmasi ayiyo.
Umnumzana Silas Chanza yena uthi lonyaka iKhisimusi ivaliwe.
Akuqondakali ukuthi kuyini okwenzakalayo. Okunye kuyatholakala, okunye akutholakali. Okunye kuyadura kakhulu, okunye kufuna amayusa. So iKhisimusi has been cancelled this year. Silayinile emagarajini kodwa just a few filling stations are pouring, but amaningi ngamalayini kuphela. Ukuthi uyabuya sikhathi bani kumbe nini asikwazi. The last time ngithele emagwegwe bethele izolo, they were just giving $20 worth of fuel per vehicle.
Abezimota ezithwala abantu bathi bona bazabe bezisebenzela kuphela ngoba isimo singatshengisi ukuthi yikhisimusi, kulandisa umnumzana Kixen Gasela.
Ikhisimusi yalonyaka inzima le vele ayikanye lokuthi ikhisimusi. No fuel, no art, vele abantu balayinile emabhenki kodwa dwa ikhisimusi. Abanye balayinile ngale badinga ifuel yokuya emakhaya, bahamba bethini emakhaya. Vele kunzima le, ngathi ayiso ikhisimusi le. Na vele adingaswele ukuthi uhamba njani khona. Ngathi sikuholiday nje kuphela enye engatsho lutho. Mna mdala ukusebenza njengodriver kajoba ngoba ngiyabenhlalelele ngala nto engayenzi. So kuzisebenzela yikho mbonani ungazisiza nganyenza ibe ngcono.
Yeah,
alright.
So
ibizo lesibongo
ufuna
sisebenza
ubanda?
Mina vele ngikwikisenikasela.
izitalada zakobulawayo lamhlanje ziyaphithizela okwamagama lanxa abakhuluma lentethele izindaba le besithi isiphithiphithi lesi ngesokwethusela nje akulalutho olukhona. Sesizalindela ukubona ukuthi yona ikhisimusi kusasa izabe imumetheni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun.
Uhulumende uthi namhla ube lomhlangano lenkampani ye-Delta Corporation epheka amanamnede ebikwa ibisivalwa ngenxa yokusilela kwemali yakwamanye amazwe. Bavumelana ukuthi izaqhubeka isebenza ngoba eseyinike usizo lwaleyo mali. Ngalokhu, iningi ebelisesabela ukuthi aliyukuthola amanamnede lotshwala ezitolo selizawathola lanxa uhulumende esithi mhlawumbe asoze afike ngesikhathi esifaneleyo. Umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngezokuthengiselana olwe-Trade and Commerce, uMnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, onguye obehola lumhlangano, uqala ngokuchasisa ukuthi inkampani ye-Delta ibivele ingavalwanga.
I-Delta ibivele isebenza. Ilobu nzima nje ukuthi inyanga ezimbili lezi ezidlulileyo ngokutsho kwabo bayavula bevale, bevule bevale. Kodwa kusukela ngolwesihlanu bayapheka onamadrinki lawa ama-soft drink lamabhiya. Bebethi bona nje namhlanje kusiya phambili babona kuzabe kutholakala endaweni eziningi amadrinki lawa nxa abantu bewafuna. So imali baphiwe nguhulumende eyinye bayithole, bathe bona bayithola a bit late, but nasesikhangelela ukuthi kusukela last week bekumele ukuthi kubeka kuba ngalo hlupho lolo. But well sesikutholayo ukuthi konke sokuright, bayasebenza. I-foreign currency yethu iyasilela yilo iqiniso elikhona. Ngokuyisebenzisa kwethu siyazama ukuthi sikhangele izinto eziqakathekileyo njengazona lezi zama-namnet ngesikhathi sama-holiday lapo.
Lizabancedisa okwesikhathi esinganani? Imali le yasebelayo bazaqhubeka yini okwenyanga ezingaki?
Angeke ngathi ukuthi izinyanga ezingaki, kodwa ukubancedisa into evele ihlala isenzakala. Into ekumele abantu bayinanzelele ukuthi isikhathi sona lesi se-festive season kuvele i-demand iba phezulu ngoba abantu sile mali eziningi ezamabhonasi, labalimileyo sebethole imali zabo, abewithi, abomumbu kukhomani. So le ndingeko ye-foreign currency yabe sikhuphuke kakhulu ngesikhathi futhi kulinywa kumele sidinge abo-fertilizer labobani bani.
Kungani uhulumende engenqabeli ukuthi inkampani ize iphose ivalwe, alinyeke lalungisela kuseselesikhathi ukuthi kungafiki kulesi siba?
Okunye sami ngizakutshela iqiniso. Abantu laba nxa sibabuza thina ukuthi kanti kufika njani ukuthi sesibona emaphepheni ukuthi kuyavalwa, kwesinye isikhathi bayakuthi bona akusiwo abakukhiphile, kwesinye isikhathi bayakuthi bona into lezi bezingabhalelwanga ukuthi ziye emphakathini bezisiya kwenye indawo. Angikhumbuli kusiba ikhampani efika kithi isithi isivala. Lanxa kuyabe kusenzakala ukuthi siyabe sikubonile emaphepheni kumbe kuma-social media kumbe ngaphi, iqiniso yokuthi kwelinye ilanga abantu sebekwazisibe ngathi bayavala, abantu bayagijima. Njalo akusumlando kahulumende kuphela ukuthi kutholakale i-foreign currency. Siyazama ukubakhuthaza amakhampani amaningi ukuthi labo kabake bekukhanya ukuqakatheka kokuthi bathengisele phandle bezitholela i-foreign currency. Amanye amakampani kawafuyile ukubuya kuhulumende, balama-nostro accounts abo bangathengisa imali yangena ayithintwa ngeyabo sebeyisebenzisa ukuthenga izinto ezifunakalayo.
Lo ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngezokuthengiselana olwe-Trade and Commerce, sixoxelaye eseHarare.
I'm sorry, sibili, abantu bonke ama-places onke akhona, siyabonga kakhulu, siyafuna ukubonga abantu bonke abatsha, bontanka, lezintombi, obaba nomama. Sifuna ukuthi amhlophe i-2018 Christmas emhle, sifuna ukuthi hayi singena i-2019 impilo enhle, entuthuko, ukuthula, siyalibonga kakhulu.
Lo ubongumbiko wokufisela ikhisimusi enhle lomnyaka omutsha evela kumkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Kusenjalo, amakhulu lamakhulu ezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe angomakhelwane ikakhulu kwele Botswana bangene ngobuningi besebenzisa umngcele we-Plumtree kuyona le iviki ukuze baye kuba lezihlobo labangani ngekhefu lekhisimusi. Intatha yezindaba e-Studio 7 uMathini Ngwenya obesemngceleni we-Plumtree usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuyisiphithiphithi emngceleni we-Plumtree ngensonto ngesikhathi nenge lisebenza phandle kwelizwe lisiya ekhaya ukuba lezihlobo labangani ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Bekule ndwendwe zabantu ngesikhathi abanye bekhonona ngokuphuza ukuthola usizo lokudindisa ingwalo zama-passport. Nawucelele Botswana imzila ebetshaya ngaphandle kwezakhiwo ze-immigration, kukanti eZimbabwe lakho bekubonakala inani eliphezulu labantu. Umnumzana Edwin Ndlovu obe ongomunye wabangena kwebevela kwele Botswana uthi indlela isihambi esiphathiswa ngayo emngceleni ikakhulu ngesikhathi zekhefu kumele ikhutshulwe.
Siyavuma ukuthi kulabantu abaningi, kodwa zikhona indlela ezingafakwa ukuthi abantu baphathiswe ngesiphangiphangi. Kade siselayining.
Abanye abafana lo mnumzana Elliot Banda bathi noma nje kuthatha isikhathi ukuthola usizo emngceleni, ujabulela ukuthi kulontshintsho olufana lokuthola incwadi ye-temporary import permit ebulenjini.
Kwelethu isayithi lezimu siyabona umehluko omkhulu kakhulu, bayazama sibili. Kabasahluphi kakhulu ngokusetsha impahla zabantu. And khathesi sebekhangela kuphela ukuthi umuntu engabe le-rebate. Njalo abachayeli abakade bethole i-temporary import permit online kade bencedwa masinyane.
AbeZimbabwe abahlala phandle kwelizwe bajabuliswe njalo ukuthi bayavunyelwa ukungena lamafutha ezimota wona asilelayo ekhaya. Abanye abafana lonkosazana Sibongile Dube bathi noma bengabheka enyakatho enhla ezansi kanye lempumalanga, ekhaya kusekhaya, ngakho kuqakathekile ukuthi babe lesihlobo labangani ngekhefu lekhisimusi.
Ekhaya kusekhaya, noma kulama challenges akhona isikhathi sekhefu ukuthi sibe lesihlobo labangani. Ukulinda emngceleni okwamaholathiza kungeke kwakhipha injabulo yokuhlangana lesihlobo labangani.
Noma nje bekuthatha amahola amabili kusiya kwamathathu ukuchapha emngceleni, iningi ikakhulu elisebenza eSouth Africa lithi kungcono kula kucelele Bait Bridge lapho abanye abalala besemzileni khona. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 emngceleni wePlumtree.
Ngo-Live Talk namhlanje sikhangela ukuthi abantu balungiselela njani ilanga lekhisimusi kusasa. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasinde engozini yetsunami ebangelwe yikuludaka olubilayo kwele Indonesia bakhuthazwa ukuthi baye endaweni eziqansileyo ngoba kusesatshelwa ukuthi udaka lolu lwevolcano lungadabuka njalo. Lingozi sibulele amakhulu athile abantu inkulungwane lenkulungwane zasala zingasela mizi isikhokhulwe ludaka langamanzi olwandle. Ukhetho lwakwele Bangladesh aliseyikwenziwa kusasa kodwa ngesonto weviki ezayo ngoba abamabandla aphikisayo becele isikhathi sokulungiselela lolu khetho. Kwezempilakahle, odokotela abakhalala umsebenzi bathi bazaqhubeka ngalokhu abakwenzayo kungakhathalekile ukuthi sokwethulwe isinqumo ngumthethwandaba sokuthi ukukhalala kwabo umsebenzi akukho emthethweni, njalo laye uhulumende usebaxotshile umsebenzi. AbeStudio 7 bethekelele esibhedlela sempilo koBulawayo bafumana ukuthi kulabantu ababili abafe phakathi kwamahola amabili befikile kuleso sibhedlela bemelele ukuthi bathole usizo lokwelatshwa kuhlangothi oluphanga luncede abantu olwe-emergency obelu Ngabongi ni kuphela kodokotela ngesikhathi uhlangothi le service board soluxoxe umsebenzi odokotela abakhalala umsebenzi. Intathe izindaba e-Studio 7 uEzra Chisa Spanda uxoxe lo saphethe isikhundla sokuba ngumqondisi wempilo hospital. Udokotela Xolani Ndlovu othi isibhedlela sivuliwe kodwa badonsa nzima ngokumiswa umsebenzi okwenziwe odokotela.
Emva kwalokho kwaba nzima ukuthi siqhubeke sisebenza njengenjwayelo. Kwenza ukuthi siqalise ukuthi siyelaphe labo abagulayo abagula nzima. Kuhlanganela labo labo esibathi ngama emergency cases lalabo abalimele oku serious kwazi ukuthi lamhlanje i-Health Services Board eyiyo eqhatsha labo dokotela lalabo ma-radiographer yababhalela izincwadi eyokuthi bame umsebenzi okwe 14 days esingakuthi i-suspension pending ama-investigations ukuthi badingisise.
Lo ngosaphethe isikhundla sokuba umqondisi wesibhedlela sempilo kobulawayo uDokotela Mxolisi Ndlovu. Wezra uphinde waxoxa njalo lesigulane ebesizodinga usizo lokwelatshwa. Omunye wabo ngugogo uMankomo otshelwe ukuba aye eHarare ukuyahlola nxa ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kungaphela.
Thengikhulu lapho thina sithi yani abasebenzi kuhle badinga imithi ibuye selatshwa njengomuntu wonke. Amanje lapha kula mthi
akulayoukanini udokotela wena
udokotela ancampi anti kwenziwe istrike lesi kumele mphenduke ngeharare
kusothi uyiharare
anti mvele harare ende only 2 weeks nisiva harare isela chikensa le kade kuthiwa mbuye ku-review manje istrike nasi ambuni udokotela laba abazaqeda khona ikhonza hamba.
Lo ke ngugogo uMankomo obedinga ukwelatshwa esibhedlela sempilo. Iqembu le-FC Platinum ele-Orlando Pirates kanye lele-Mamelodi Sundowns yiwo athwele amathemba esigaba sangezansi kwezwekazi le-Africa ngemva kokufinyelela kwisigaba sezibaya kumncintiswano we-CAF Champions League. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Intshantshu zomdlalo wenguqu kweleZimbabwe, iqembu le-FC Platinum lifinyelele kwisigaba sezibaya esoncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngemva kokunqoba elase-AS Othoho ele-Congo Brazzaville nge-2-1 kusetshenziswa umthetho we-away goals rule. Kuthe le-Orlando Pirates lona litshaye le-African Stars elase-Namibia nge-1-0, ikanti ele-Mamelodi Sundowns lona libhuqe ele-Al Ahly Benghazi elase-Libya nge-4-0. Ngokokuqala ukuba iqembu le-FC Platinum lifinyelele kwisigaba sezibaya selokhu liqale ukuphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Njalo umqeqeshi walo uNorman Mabheza utshayele ihlombe abafana bakhe ngokuphumelela abakwenzileyo lokhu.
Ukuphumelela lokhu kuyinto enkulu kakhulu kimi njengomqeqeshi kanye lemuli yonke ye-FC Platinum. Njalo konke kuyenzeka nxa lingakubeka enkosini. Abafana bami ngibashayela ihlombe ngoba basebenze kanzima, kodwa ngithanda ukupha udumo lonke kumdali. Njalo ngilethemba lokuba uzakwala elokhu esiphakamisa lakusasa.
Iqembu le-Mamelodi Sundowns lile-Orlando Pirates aseke aphakamisa isicoco sokuba zintshantshu zezwekazi lase-Afrika, kodwa ngokokuqala ukuba kube la maqembu amabili aphuma elizweni le-South Africa kusigaba sezibaya salo umncintiswano. Amanye amazwe amelwe ngamaqembu amabili ngabalisa ele-Tunisia elimelwe yi-Esperance kanye le-Club African, ele-Egypt elimelwe yi-Al Ahly kanye le-Ismaili, ele-Algeria elimelwe yi-JS Saoura kanye le-CS Constantine, kanye le-Democratic Republic of Congo elimelwe yi-AS Vita kanye le-TP Mazembe. Amanye amaqembu afinyelele kusigaba sezibaya ngabalisa ele-Wydad Casablanca elase-Morocco, ele-Simba SC elase-Tanzania, ele Horoya AC elase Kini, ele ASEC Mimosas elase Ivory Coast kanye le Lobi Stars elase Nigeria. Uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani kumidlalo yezibaya luzaqhutshwa mhla zingamashumi amabili lethoba mnembili kuyona le inyanga kaMpalakazi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Joy to the world, the Lord.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezingenelisanga ukuya ekhaya ngaleli khefu lekhisimusi zithi zifisela izihlobo labangane ikhisimusi enhle kusasa. UBenedict Nhlapho sibhalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izinsizwa zeqembu lobuhle bamanguni besithi itheliwe injabulo ngentokozo lamhlanje eZimbabwe. Hinjiva zingena selekane emakhaya kulandwa yona phela ikhisimusi. Le ntokozo eza khuthwa liningi lezalwane zeZimbabwe ezingenelisanga kuya ekhaya lonyaka. Umchasiseli Gwaza ohlala emagwegwe uthi besabile ukuya ekhaya ngokuza ukuthi izinto sezidula kanti futhi kuningi okusilelayo.
Hayi lapha emagwegwe kuzo zonke insizwa lapha ezikhona emagwegwe ngithi libe shabi ngeke sibuye thina this year kuthiwa kunambali kodwa-ke la kumnandi siyayidlela kumnandi ngeke sibuye kodwa ekhaya kodwa sithi khisimusi omuhle lapha eZimbabwe lezwa right.
Unkosikazi Caroline Ncube yena uthi esihlotsheni zakhe sekhaya ziwakhumuze zingadlalisa amakhumukhumu ekhisimusi.
Merry Christmas, ngiyalibingelela lonke elupane esigabeni seshashe. Ngithi sabona nako, sabona gogwami, sabona malumami, sasindisiwe uPhaisoni, uPeter Ngwenya, uMargaret Ngwenya. Ngithi ngiyalithanda lonke izihlobo zami.
Umnumzana Andrew Ncube odabuka phansi khonale elwaGweru. Laye uthi ubafisela ikhisimusi elijukela abakubo.
Sibonani lonke ekhaya ngaselwaGweru ekhaya lapho ngisuka khona. Hayi mina ngisoze ukubuya ekhaya ngoba hey impilo yasekhaya ngeke ngikhone. Ngizosala ngilapha eGoli ambuye ekhaya. Ngifisela impilo enhle endlala ikhisimusi enhle abahamba emgwaqweni lihambe kahle lizobe lifika lapho eliyakhona emakhaya ngiyabona.
Nkosazana sisancube yena uthi beyidle bengakhohlwa ukuthi ikusasa liyabekelwa.
Ngizothanda ukubulisa ugogwamo se-Morning Side, ugogwamo se-Sawmills, ugogwamo se-Matobo, nalo ongumphoyisa, no-anti wami uVuyiso, ngibulise no-Beauty, ngiyakhumbula, no-Meli, no-Suku, yonke nje ngiyalikhumbula, themba liphilile.
Umnumzana Aaron Dube uthi iza kuba ikhisimusi emunyu njengoba ezayidla engekho ndawonye lemoli yakhe.
Ngithi mina libe le Christmas enhle ngifisela ufowethu usabhebhu lo-Agripa ekhaya onankosi isikubazi lonkomo nabosibali olihle nabantu abami unkosana nabonkosi yethu othaba othabisani nosisi wami omdala unasime lowaru lojabu lowalensi umzukulu ngithi lonke ngilifisela okuhle bantu bakithi lapho egangabezi eflabhusi.
Kati-ke umduduzi Dube odabuka ekhezo eqembu le ubuhle bamanguni uthi njengeqembu bafisela iZimbabwe yonke ikhisimusi enhle ngengoma yabo lekhuluma ngenjabulo. Nale Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwabezisebenzi zempilakahle lo-Health Service Board solumise umsebenzi odokotela abakhalala umsebenzi okwamanje. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.